Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 26 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yes, yes, tukuronga I think hatina hangu program but the principle yes tuchaenda kuna mama Guta kunyanyanya mitare gweru masvingo matinos nemigrant south.
Kunyange hazvo mapato anopikisa moita kunetsana panyaya yekubatana vakuru vakuru vemapato aya vanoti vari kuzoenda kune mamwe maguta kunotsvaga rutsigiro vakabatana.
Chikuru chandinoona chinoita kuti matoro ava anoparadzwa chekutanga kushaya ruzivo chairwo kubva kuvagari kunoti vagari vamwe vanorima mumatoro vamwe vari kutengeserwa tingati pokugara mumatoro
imwe nyanzvi dzezve mamiriro ekunze inoti guta reHarare richaguma roshaya mvura nenyaya yekuvakira dzimba mumatoro Imwewo nyanzvi dzezveupfumi inoti hurumende haisi kukoshesa mabhizimisi madiki. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanovawo nhengo yeMDC Alliance inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vanoti vari kuzoenda kune mamwe maguta kunotsvaga rutsigiro vakabatana kunyange hazvo paine mashoko ekuti mapato avo hamuna kuwirirana nenyaya yekuumba mubatanidzwa. Mapato manomwe kusanganisira MDC, MDCT, PDP, Transform Zimbabwe nemamwe akaumba mubatanidzwa wekukwidzana nezanupf musarudzo dzegore rinouya. Vabiti vanoti vatungamiri vemabato aya vakazvipira kushanda vari vose. Tabata vabiti tikavabvunza kuti sei mushandira pamwe uyu wakakosha.
Zvakakosha kuti tipe vana veZimbabwe a hope yekuti tinohwina. Zvakakosha kuti tipe vana veZimbabwe a chance. Zvichaitika next year hapana anoziva nokuti yes it's true kuti election ichatinetsa because voters ro hakuna zeki yakatobiwa kudhara yakaora masoja achiri kutonga madzimambo ari subjective ari kuzanu so it's going to be very difficult for us kuti ti kwadabure ma pillars of electoral authoritarianism but that's only one side of the story there's another side of the story which should give us hope as opposition economy yaora munhu anonzi tina mata atadza zvachose kutadza zvachose so this economy has never had worse managers than Robert Mugabe na Patrick Chinamasa number 2 kutine age yekuti president your candidate your opponent yakura vamugabe vane 94 years mukweguru wakwegura zvachose so that should give us an opportunity number 3 tine issue ye unresolved succession issue mune hondo muzanu pf vakuisirana poison hamuna unit hamuna chi vamwe vakuita basa rekunorova vana kunze kusouth africa uku so there are so many things that are happening that demand that the opposition does one thing and one thing alone just remain united in the campaign everything else we leave it to god because it's quite clear that tiri mutransition so the key concentration on how should we capture the transition and we can't capture the transition if we are divided so the panoda wisdom ipapo ne thought leadership because some of us think kuti life ends and begins with the parliamentary seats it doesn't indaka dzingwa parliament muna April 2015 handa kufai if you come to my law firm I'm so busy zvikutoti disturb zve politics
saka mukabva kublawayo muri kuronga kuenda kune mamaguta here
yes yes tukuronga I think handina hangu program but the principle yes tuchaenda kune mamaguta kunyanyanya mitare gweru masvingo matinos nemigrant south
Mutungamiri webato rinopikisa re People's Democratic Party vatindai biti vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinoti matoro emuguta reHarare haasi kuchengetedzwa zvakanaka uye vari kupa yambiro yekuti izvi zvikaramba zvichienderera mberi guta iri richanetsekana kuwana mvura mune ramangwana. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi mune zvenharaunda vari nhengo yeHarare Wetlands Trust vaRobin Akili vaudza Studio 7 kuti kushaya ruzivo rwekukosha kwematoro pamwe nevanhu vanozvigadza nekutanga kuvaka dzimba zvisiri pamutemo ndezvimwe zvezvikonzero zviri kuparadza matoro emuguta reHarare.
Chinhu chikuru chandinoona chinoita kuti matoro ava anoparadzwa chekutanga kushaya ruzivo chairwo kubva kuvagari. Tinoti vagari vamwe vanorima mumatoro, vamwe vari kutengeserwa tingati pokugara mumatoro. Tinoti ndochimwe chinhu chikuru chaita kuti matoro edu ava anoparadzwa kunyanyanyana kuvakwa kwematoro nechikonzero chekuti matoro akavakwa mvura iye inobva yatotiza pasapa.
Tsvakiridzo yakaitwa nemumwe muzvinafundo mugore ra2015 vaita Hillary Tendaupenyu yakaratidza kuti pari zvino dhamo rechivero rakadzika mamita 10 nemanomwe zvichienzaniswa nemamita 20 nemanomwe araiva pakavakwa dhamu iri nekuda kwejecha. Mukuru weBirdlife Zimbabwe vari nhengo yeHarare Wetlands Trust amai Julia Pierini vati zvakakosha kuchengetedza matoro sezvo achichengetedza mvura kuitira munguva iyo kunenge kusina mvura.
These are our reserves that we are now impacting. So we when we have a
matoro anochengetedza mvura asi takwa kanganisa panondaya zvakakosha kuti tive nematoro anobata mvura.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanotiwo vari kunetsikana zvikuru nenyaya yevanhu vari kuramba vachivaka dzimba mumatoro sezvo vari kuisa guta reHarare munjodzi. Kurukota rinoona nezvezviwanikwa mai Opa Muchinguri Kashiri vanoti vari kunetsekana zvikuru nenyaya yevanhu vari kuvakira dzimba mumatoro uye vanoti patori nekomiti yedare remakurukota iri kuongorora nyaya dzakadai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nasi tine hurukuro nemukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Mandizvidza vanoti nyaya yehurumende yekutadza kukoshesa mabhizimisi madiki neari pakati nepakati iri kupa kuti zvinhu zvitoramba zvakaita manyama amire nerongo munyaya dzezveupfumi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo apo tatanga nekuvabvunza kuti ko dzimwe nyika dziri kuitawo sei.
Nyika zhinji pari zvinoizvi dziri kutarisa informal sector seindustry iri kuita kuti ikonomi nyika idzi dzikure. Mukatarira nyika dzakafanana nekumaasian countries vana Singapore vana China vari kuisa mari yakawanda kudzidzisa masmall businesses aya nemainformal sector kuti akwire. I think nyaya yeZimbabwe ndeyekuti maagencies anosupporta masmall businesses ari dysfunctional at the present moment. Secondly, support shema small businesses haisi kupuwa important nekuti ukatarira nyika yeZimbabwe ine 75-80% yevanhu vari informal employment. We should be having a ministry yakamirira masmall business chete kwete kuti masmall business ari under youth or some other means. We need to be able to also give that ministry prominence so that we can be able to look at the informal sector yoyo tovaunza mumainstream tichiva supporta. Ikazvinezvi masmall business haana support. Munhu wega wega esmall business akazvimirira. Zvose kana muchiona nhango iri nyaya yekubhadhara mataxis havadi nekuti tinobhadharire mataxis yehurumende isingabetsera. Asi hurumende dai yaibetsera masmall businesses ingadai ichiwana mari yakawanda yobhadharwa nemasmall businesses tax.
Asi semaonere nyu chii chinoita kuti vanhu ava vatarisirwe pasi vaite sekunge vasina zvavanobatsira mukumutsiridza upfumi hwenyika?
chino nyanya kudaro ndechekuti mukatarira mamiriro akaita ikonomi yeZimbabwe kubva kudhara kubva kuvarimi taitarisira kuvarimi vahombe macommercial farmers masmall store farmers tangatisingatariri pamusoro maindustry tangatisine maindustry mukatarisa muHarare munenge kune heavy industry kulaiton kwese kuyakuya hatina kana kumbenge tichitarisira kuti nyika iye Zimbabwe itange ichirarama nevanhu vazhinji vachirarama nemasmall business saka pari zvino hatina mamodel ekumanaja masmall business munhu ari kungonzi mukatarira agentset kuyaya nechi havana mamodels avari kushandisa ekuti how do we manage masmall business saka masmall business Zimbabwe haisati yakuziva kuti maeconomies enyika chaiyo anogona kurarama achisustainwa nemasmall business kunyika dzakafanana neSingapore masmall business anobhadhara tax yakawanda government kudarika even mabig businesses asi isusu masmall business haabhadhari tax haasi kurekognizwa haasi kusupportwa so hurumende haisati yava nepfungwa yekutarisa masmall business as the key drivers of the economy ichiringotarisira chezvinezvi mukatarisa mapepa anotaurwa anogadzirwa nehurumende ekuda kutarisa state the economy vanenge vachifokasa on big business tichida kuti manufacturing yemabig business ikure but havatarisi kuti masmall businesses can also do the same manufacturing at a small scale and employ more people and get more revenue and pay more tax
izvo zvikoro zvemuzimbabwe zvinodzidzisawo here mashandiro anoita mabhizimisi madika
model yemasmall business hatisati tana yemuzimbabwe ende hatisati tana vanhu vanyatsodzidza emauniversities kezvo zvikatarira mauniversities emusouth africa mauniversities ekumuna maasia vanotori nemaschools esmall business management muzimbabwe hatisati taa nemaschools akadaro ekuti tidivelope mamodels ekumanaja masmall business
avo vanga vari mukuru wekambani yepickford management vaalbert mandizvidza vachitaura vari parunare kusouth africa Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro navaphilip takwana muyengwa katsande avanoshanda mumaruwa kuti vanhu vawane chouviri kubva muzviwanikwa zvinenge zvichicherwa munharaunda dzavo vakatsande vanoshanda nesangano rinonzi youth alliance on natural resources tavabvunza kuti vanowanzoshandira kunzvimbo dzipi
tinowanzoshandira tiri mamutoko kuri kucherwa dombo riyara rinonzi black granite dombo ratinoona kuti rakatanga kucherwa muna 1972 tinoshandira futi tiri kuzvishawane nemacommunities akaita sana mhonongori
saka vanhu vemunharaunda idzi vari kuonawo here chouviri kubva mukucherwa kwezviwanikwa izvi
regai nditaure ndichinyanya kunangana nenyaya yekwamutoko inyaya iri kushungurudza wagaro wemamutoko zvikuru nyaya yematombo avo ari kucherwa nekuti tinoona kuti kubva muna 1972 nharaunda yemutoko haisati yanatsa kuona chaingati chaingabata kuti ndo chakauriswa pundutso yakauriswa kana kuti budiriro yakauriswa mushure mekunge mabuda dombo kana kuti mushure mekunge dombo ratengeswa saka tinoona kuti mumamutoko hamusati mane development yakauya nenyaya yedombo hapana chehuwiri chavari kunatsokuwana
saka imi zvamuri kuita ndezvipi kuti muone kuti vagari vemamutoko vaonawo chekubata pazviri
isu tiri kunyanya kushanda newechidiki uye watungamiriri watinotiwo malocal leaders kuda kuedza kwatingati amplifya mavoices avo kana kuadvocata for kubudirana pachena kana tingati transparency and accountability munyaya dzekucherwa kwematombo tichidzidzisa vemunharaunda nenyaya dzezvekodzero dzavo dzakanangana nezvezviwanika zvakavatenderedza zvatingati maenvironmental rights kana masocial economic rights kuvadzidzisa kuti ikodzero yavo kuti vange vari vanowana chouwiri kubva muzvicherwa zvinowanikwa munharaunda dzavo tiri kushanda futi kuda kuedza kusunungudza kana kuti kupusha hurumende kuti ingwe iri inokwanisa kuti kana pauya mari dziyadziya dzatinoti mataxes anenge abhadharwa dzinge dziri mari dzinoenda kunoshanda kuti dzigadzirise upenyu hwakanaka hwemunhu wese nekuti tiri kuona kuti panguva inoi mari zhinji dziri kupedzisira dziri mumaoko kana kuti muhomwe yevatungamiriri watiri kuti mapolitical elites
Mungati zviri kushanda here kwamutoko kuzvamuri kuita?
Zviri kushanda nekuti tiri kukwanisa kushanda nema stakeholders akasiyana, but mukoma blessing munongoziva kuti nyaya yekumiririra macommunities munyaya dzezvezvicherwa pasi rose inyaya dzinonetsa zvikuru, nekuti inyaya dzekuti vamwe vakuru vakuru vatungamiriri vanenge wane kutora torawo maokawo anenge ari mukati memamainzi ari imomomo. Saka inyaya dzekuti vakuru vakuru vanoda kuedza kukudzivirisa ikiita basa renyu ramunenge muchiita.
Avo vanga vari mukoma Philip Takwana muyengwa Katsande, vanoshanda nesangano reYouth Alliance on Natural Resources. Vanga vari parunare muCalifornia muno muAmerica, umo vari kumboita zvidzidzo. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka rekuwana mumwe mugari wepaprazi remanzo kumazowe, uko vari kuwana ivo vachishungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato rezano PF. Purazi iri rakawanikwa iro richipiwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nehurumende. Regai tiende kuna amai vanogara pamanzo tinzwe kuti vanonzi ani uyezve zvakafamba sei kuti vave panzvimbo iyi.
Ini ndiri Stella Nix. Uya kwatakaita pano takauya nenjambanja gore rakanzi 2000 endai kuminda. Saka peni ndakabata kubva kumutongo road uya pesa kunosvika kuti weshi pana bona uko kwa Madrid. Saka ndakada panapa padhuze nepandaigara. Sezvo ndiri mudhibha ndiri chimbwido ndomataitoimomuno ndikati ndoda kugara hangu panapa mumatongo yambuya nehanda. Ndobva tazobvisa murungu anga ari pano anodhwata iri nguva yekutora minda. Zvechokwadi takarwisa murungu pano kusvikira tikatora nzvimbo ino, vamwe vachisungwa, vamwe vachitorwa nemamotikari vachinoiswa kumutora shanga. Tichiramba tiri muno hatina kumboona munhu akabuda mumahofisi kusvikira tirwine muno. Murungu wacho achiuya nemoto achipisa tichiramba tiri muno. Vachidi vamwe vakafa vasina zvitupa takashinga kusvikira nanhasi dane 17 as ndiri ipo panapa. Asi tauzonzwa kuti tonjambanzwawo isusu takanjambanja mubhunu panapa.
Panguva yamaiita izvi manga muri pasi pebato rezano PF here uyezve muchiri pasi pebato irere?
Tiri vezano PF wakakwana. Mapeticulars ese ezano PF atori muno mumba mangu mese muno. Ndiri mutungamiri wezano PF ndiri PC mukuru. Ndira tichiri mudondo kusvikira nanhasi hanimborasa zano PF. Saizvozvi famili yangu yese yakapera hondo. Inini ndakapotsa ndafa futi muhondo. Asi ndakayamurwa naMwari. Saka panditori nherera hombe mozoti mazuva ano vanhu vari kufa. Ndine vazukuru vari kungosiyiwa unokufawo. Ndova ndiri kutochengetedzawo. Pokutiwo inini ndiende nemhuri iyoyo hapasisina. Ndaane 65 years. Imo munomu ndaane 17 years chaizvo dzakasungwa newai. Saka pokuti ndiende kwake ikoko ndiri kutobva ndakushaya kwokutoti dzimwe nguva ndikagara ndinototema kana chokubata handina.
Saka imi nemamwe madzimai ari imomo mumanzo muri kurarama sei zuva nezuva?
Zuva nezuva ndirorongoti tinongoswera takaungana tichingochemawo nenyaya dzemunhu. Tinenge tichingotwa tikapedza kubata-bata tikaona zvatinenge tadyira mudzimba dzedu toendawo pamba poumwe wotogara ipapo tichitaurawo kuti vedu wenyika ino isusu hatisi vamalavi, hatibve kuzambia, hatibve kutanzania, ndo nyika yedu, tonzi tibve tiende kupi. Iyo iriyo nyika yedu yatakarwa hondo kuti titore. Muno mairambidza mabhunu acho mumasvikiro edu ndo matiri kuda. Muno makafira ambuya nehanda ndo matiri kuda kugara. Saka todzingwa zvakare ndisinopetera kuisa machira kubika doro rambuya nehanda muno.
Saka munoona zvichizopera sei? Shuwiro yenyu ndeyei imi semugari weimomo mumanzo?
semugari wemunomanzo tinoona kuti zvatinena zveta yedu mahombe kudai ari kutimiririra ivava kuda zvichanaka isusu kwete kuti tairamba kubva muno asi kuti ngavatitsvagirawo panokodzera panevhu rakanaka patinogarawo zvakanaka iye zvinezvi kana inini pandiri panapa 65 years vakandipa kana kuti pachisangu pane miti ndichagona kutema here kuti ndikirine munda wacho ndinowaka nei apa ndine nherera dzandina
dai maiwana mukana wekutaura naamai Grace Mugabe maivati chii panyaya yezvamuri kusangana nazvo ikoko kumanzo
nenyaya yekuti dai taonana nawo
maivati chii
kumbira chete kuti amai isisu hatisi kuramba kugara kuti tiruda kugara imomo asi titsvagirewo pakanaka pokuti tiende nepekuti munongotiti vakauya vanongotiti ibvai bvai vachitipwanyira tichirara panze isiri mhuri yavo tiri isu takabata ZANU PF ipo pano patiri ndo pakabata ZANU PF asi vanongotiti ibvai saka ii zvinotirwadza unoti vangambotendese
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinotambira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedano rakatorwa nesangano revanotengesa mugwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, iro rakadzidzisa nhengo dzaro dzinosvika 50 kuti dzinge dzichikwanisa kuona panenge paine huori dzichinyora pamwe nekuburitsa vanenge vachiita zvehuori. Murukuru wedu tine mukuru wesangano iri vaSamuel Wadzai. Tinogamuchira nemufaro pastudio 7 vaWadzai.
Tinotenda anomukama wamatipa.
VaWadzai, tiudzei zvinangwa zvokuti munge muchidzidzisa vanhu ava nezvekukwanisa kunge vachiona paitwa huori.
Chinangwa chedu chikuru ndechekuti panoshanda vanhu vari mumuformal sector tikwanise kubvisa nyaya yehuori. Kana muchitondera masvondo maviri apfuura, Harare City Council yakapambadza kuti vakuisa mamwe mapurisa emunicipal police 300 avari kuwedzera pamusoro pemamwe aripo. Isusu sebauka seVSET takaona senge chiri chirongwa chakangonangana nekuisa vanhu mustreet vari kuuya kuzokonzeresa nyaya yecorruption. Tiri kuchema isusu semavhenda kuti mune corruption mastreet, mune extortion, mune kumbunyikidzwa pevana vadiki, kune kumbunyikidzwa kwemadzimai, ende kumbunyikidzwa uku kuri kuitwa nemapurisa ekanzuru. Saka pakanzi pari kuwedzerwa mamwe 300 takati aiwa seboka ngatigara pasi tione kuti how do we prepare, togadzirira sei nyaya iyoyi kuti pavanozouya mustreet tinge takarongeka tiziva todhila navo sedu. Tikuziva kuti vari kuuya chete kuzokonzeresa nyaya dzehuori nekuti hapana zvimwe zvatiri kuvadira isusu. Varipo vacho toziva kuti vakawanda asi havasi kukwanisa ita basa rokutichengetedza semavhengi. Sando saka takaita chirongwa ichochi.
Munozoona sei kuti apa paitwa huori wekuti munokwanisa kuzonyora nezvavo muchizouburitsa?
Chirongwa chatakaita training yatakaita iyoyo takasangana tikadzidzisana kushandisa nhare dzedu dzatinadzo kurekodha vanhu vanenge vachikumbira chioko muhomwe. Takadzidzisana kutora mifananidzo yevanhu vanenge vaida kuita chioko muhomwe. Takadzidzisana kunyora magwaro ekuinda nawo kukanzuru kuti hona izvi ndo zvaitwa nemunhu wenyu uyo wamunoti mupurisa wakanzuru achida kutora chioko muhomwe. Saka njere idzodzo dzatakapanana, ungwaru hwatakapanana ihwohwo, isu tiri kufunga kuti huchatibatsira kupasira iwo kanzuru kubata nyanya dziri kuuya dzibira mavhenda mari masuri. Haisi chirongwa chokuti sai pane munhu watoda kusvibisa kana pane munhu watoda kuti anzi adzipe basa. Aiwo tiri kuti tingagadzisa sei guta kana tisina information. Ava tavaparadzira masiriti ese emuHarare kuti tiwane information. Saka
chirongwa chakatangwa nevanhu vari kuda kupedza dambudziko recorruption kuchito Harare.
Munoona here imi vekanzuru vachizotambira zvamunenge maunganidza sehumbowo izvi?
Isusu chatiri kuita tiri kuitira kugadzirisa guta redu, chatiri kuita tiri kugadzirisa ikonomi yedu, chatiri kuita tiri kugadzirisa matongerwo enyika yedu. Tinoda governance iri clear, tinoda governance ine vanhu mukati. Vataisa maswitch ava vanhu vari kutongwa nehurumende iripo, vanhu vari kutongwa nesiti of Harare kanzuru iripo. Saka kana vakasvika vachinobvunza kuti izvi hazvina kufamba mushe, handioni dambudziko riripo ini. Vakaona kuti izvi hazvina kufamba mushe, vakandotaura kukanzuru, handioni dambudziko riripo. Saka tinotarisira kuti ivo vachashandavo nei. Takaita mameetings akawanda naeven meya eguta reHarare vamanyenyeni. Pane patakatolonja imwe polisi gwaro gwataiti uku unogona kutibatsira kuti vashande zvakanaka mavhenda, vashande zvakanaka mastreet. Meya vanga varipo, vanhu vekuministry of smart media and enterprise development vanga varipo. Tinotarisira kuti waro uhwu, nokuti takavaudzawo ndohwatichatora toendera mberi, vachahutambira hutibatsiravo kupa mazinda edu iwawo simba rokuti kana vanhu vari kuita uori rosungwa. Chatiri kuda isimba rokuti kana vanhu vabatwa votibatsira vabudiswe pabasa kana kuti vagadziriswe vatongwe zviri pajekerere.
Aiwa, tinotenda zvikuru wadzai nekuwana nguva yekupinda pachirongwa chedu.
Thank you so much, Mngoma.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai kuna Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Asi tisati tapeta chirongwa chedu, regai tibonzwa Kambo Hangasa kubva kuna Selma Mutukudzi. Nako Kambo Hangasa kubva kuna Selma Mutukudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kunyange hazvo mapato anopikisa ari kunetsana panyaya yekuumba mubatanidzwa, vakuru vemapato aya vanoti vacharamba vachiita mushandira pamwe. Nyanzvi dzoyambira kuti guta reHarare richaguma roshaya mvura nenyaya yekuvakira dzimba mumatoro. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti hurumende haisi kukoshesa mabhizimisi madiki, nekudaro zvichaiomera kuti ikwanise kunge ichigadzirisa nyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.